siti ini ya kuendelea mbele ndofunga inezi atosika pagiara kato marara nekuti vice president wedu anonzi sister Tsvangirai vanga vari matron ku St Mary's Clinic vasuspendwa saka vashandi vari kutova vari kupenga vari kutoti ano kusvikira adzoserwa takutozoita takuzoita downtools izvezvi nekuti hazvina kumira zvakanaka saka hapana kuti umemira zvakanaka
chamboitika chii chakonzeresa kuti vanhu vasvike pakushavirwa zvakadari
nhasi vaita meeting ne mamwe maunion asi relevant asina vanhu vakasiya union yedu kuti tidiscuse nezve way forward ndipo pavaronga nyaya yekuti vadzinge vice president wechitungidza ministry wekazvinei
zvikonzero zvapiwa pakumbovamisa basa ndezvipi uye vange vaitei
ndivo vice president wechitungidza ministry wekazvinei saka ivo ndi sister in charge pa St Mary's Clinic saka kanzu riri kuti takaona kuti pa St Mary's Clinic panga pa pasingashandwe vanhu vanga vachiuya vakangogara hapananga achishanda saka iwewe toda kutiwo wataa kutibosaspenda sezvo uri sister in charge toda kuziva kuti sei vanhu vanga vasingashande
izvi zvaitika pa St Mary's chete here kana kuti zvaitikawo kune dzimwe nzvimbo muchitungwiza menyu
izvi hazvina kuitika pa St Mary's chete makiriniki ose ari 4 ekanzuru vashandi vaese havana kunge vachishanda vakanga vari pasiti ini vese asi vangonanga sister in charge mumwe chete nekuti ari muunion ivictimization yakakura kwazvo yatoda kutorera matanho kuna vakasu nekuti vakagara vataura kare through deputy wavo anonzi Chirodza kuti ambuya ava toda kuvagadzirira saizi yavo nemhaka yekuti vanotaurisa muworks council.